Vakafa anobata chigaro chomnyori mkuru weZimbabwe National Union of School Heads kana kuti Zinushi vamunyaradzi majoni vati kunyange hazvo sangano ravo rakavambwa gore rapera rakazonyoreswa zviri pamutemo munandira wegore rino. Vamajoni vati sangano ravo richange richimirira kodzero dzevakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo muzvikoro zvehurumende pamwe nekuvadzivirira kunjodzi dzavanogona kusangana nadzo pavanenge vachiita basa.
Iboka rinomiririra kodzero dzevakuru vezvikoro pamwe chete nevatevedzeri vavo muzvikoro zveveruzhinji muZimbabwe. Boka iri rinodawo kuona kuti vakuru vezvikoro ava vadzivirirwa kubva kunjodzi dzinowanikwa mashandiro avo emazuva ose, kusanganisira kudzimba basa zvisina tsarukano, kuitiswa mabasa asiri avo, pamwe nekusawana zvavanofanira kuwana zvinoenderana neudzamu hwebasa ravo.
Vamajoni vati sangano ravo rava nenhengo dzinodarika mazana maviri. Vatiwo vakaumba sangano iri mushure mekuona kuti hakuna imirira vakuru vezvikoro nevatevedzeri vavo.
Zinushi haioni sekuti kuuya kwayo kungapatsanura masangano anomirira vadzidzisi, nokuti pari zvino ndiro roga boka rinosimbirira pakutarisa zvido nekodzero dzevatungamiriri vezvikoro. Tinoziva tose kuti basa nematambudziko angangouyira vakuru vezvikoro pamashandiro avo amazuva ose zvakatosiyana nezvinosangana nevamwe vadzidzisi vose vanowanuka muzvikoro.
Imwe nhengo yeZinushi uye vari mukuru wechimwe chikoro kuChirugwi vaSimangalo Gumbo vati vakava nhengo mushure mekuona kuti hakuna sangano raimirira zvakakwana zvido zvevakuru vezvikoro.
Ndakasarudzwa kujoina sangano reZinushi rinomirira zvido zvevarayiridzi vakuru vezvikoro kana kuti maheadmasters, nokuda kwokuti ndakanga ndatarira zvinotevera izvi. Ndakatarisa ndikaona kuti maorganizations ese angaripo kana kuti maunions anomirira varayiridzi, hapana kana rimwe roga rakanga richimirira zvido zvevakuru vezvikoro. Saka ukatarisa mihoro inotambirwa nevadzidzisi nemihoro inotambirwa nevakuru vezvikoro zvakangofanana, nokuti hapana akanga achimirira zvido zvevarayiridzi. Maunions aimirira zvido zvevarayiridzi, vakuru vezvikoro vasina vanhu vamirira. Saka naizvozvo takasarudza izvozvo tikaona kuti zvakakodzera kuti ndipindewo mukati mesangano reZinushi.
Vachipa pfungwa dzavo pakuumbwa kwesangano iri, mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOben Masaraure vati hapana chakaipa kuva nevamiriri vevakuru vezvikoro. Vatiwo chakakosha idonzvo rekuti vese vane chekuita nenyaya yedzidzo vapiwe mihoro inovakwanira pamwe nekushanda pasina kumbunyikidzwa. Vamasaraura vakurudzira Zinushi kuti batane nemamwe masangano anomirira varayiridzi pasi peFederation of Zimbabwe Educators Union.
Chakakosha ndechekuti tione kuti upenyu hwevarayiridzi vese muZimbabwe hwaimprova, education sector yedu yakwanisa kubhenefitawo. Misoro yose ikaiswa pamwe chete tikaumba chinhu chimwe chete. Ivo veZinushi yavo tinoramba tichitovakurudzirawo kuti vabata vauye kufederation kune mamwewo maunions efederation of Zimbabwe Educators Union for ZEL, tiite muonera pamwe tichipanana maideas kuti toita sei tivandudze upenyu hunorarama nevarayiridzi avo vari kurarama vachitambira mari shomanini inonyadzisa kwazvo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema. Mukuru anoona nezvekufambiswa kumashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chakaipa kana varayiridzi vachiumba nekuva nhengo dzemasangano anovamiririra. Vakafa anobata chigaro chomutungamiriri weZinushi ndivaJohn Muzamano vedunhu reMasvingo vachitevedzerwa namuzvare Monica Sharare vekuBhinga. Vamajoni vachimirira Midlands uye vachitevedzerwa navaDouglas Muchineripi wokumanika mehend mubati wehomwe ari muzvare Spiwe Sibanda vekuGwanda Matebele Land South. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.